taka ningirana nekani kwendi runona kuchipinge taka ningirana nemsikano constituents ndichizoona futi mangu ma constituents taka batwa nanao akaita sechipinge south chipinge west dambudziko renzara unono rakakura nekuti chakaitika kuno ngechekuti gore rakapera hakuzi kuibva gore rapera paseri hakuzi kuibva zvakanaka kwochiuya gore rineri mvura yaramba kunaya saka zviri kuitika ngezvekuti chikafu changa chiine vanhu chese chikafu chavanga vakangwarira nechibatsirika ndicho chikafu chavo chakapera saka zvaakuita kuti vanhu vatenge magwere vashoma vanga vachiri nemari yavainga vanayo magwere acho bhaketi rinotengwa nemunhu rinotengwa $7.50 watenga $7.50 bhaketi unokwanisa kunogaisa bhaketi iroro kugaisa bhaketi racho idhora apa kuti mari yacho ionekwe nekuti mugaise ndiyo iri kunesa tobva apapo takaningirana nendaa yesata toningirana nendaa yemombe mombe zhinji kanyi unono dzapera kufa mvura gore rakapera haizi kunaya zvakanaka saka shango inga riri shoma ndambo saka ngenguva nekuhamba kwayaita shango rakaguma pakopera plus vanhu vanga vaine mombe dzavo vakakorera kuti vanhu vangatenga chikafu kunana national foods unachiita $14.50 kg bag kuti vafide mombe dzavo vashoma vanoona mari yekuti vakwanise kutenga chikafu che50 kg bag chekufida mombe ozoona zvechikafu chekuti iye arye apone
imwimwi muri kuita sei saMP kuedza kubatsira antu emunharaunda menyu imomo nokuti vazhinji vanoti maMP anouya eida kuvhoterwa ozotamika haonekwi pane zvamuri kuita here kubatsira antu imomo
mobilization yedu inayo ngekutsvaga donor community kuti itibatsire ngechikafu nekuti pachokwadi chaiko chaiko munhu saMP wakazvimirira kuti ungafidha vanhu vanosvika kuma30,000 hazvisi nyore saka chiri chiripo ngechekuti tiri kuconvinza international community kuconvinza maNGO kuti maNGO atibatsire ngechikafu and zvinhu zvetakatarisira kuti munguva pfupipfupi yatiri kutarisana naye tiri kutarisira kuti tichabatsirwa ngechikafu chemaNGO but hondo hombe yatiinayo ndeyekuti kuuya kuchaita chikafu tichasvika muwanhu nguva ipi ndopetiri kutarisana napo.